Manera kanaka muriye Zimbabwe ino Studio 7
tishitepe nyura tirimu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manheru akanaka vateereri. Tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wemugovera kukadzi 22/2025. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Nezuro vechidiki vemuZimbabwe vakaungana vachipemberera zuva reNational Youth Day. Hurumende inomisa kambani yeUrban Connect Holdings kushandisa mabhazi ayo ose mumigwagwa kwemwedzi mitanhatu. Varimi vefodya vakawanda vari kuchema-chema vachiti kunaya zvakanyanya kuri kuita mvura kuchakanganisa zvikuru fodya yavo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zuro vechidiki vemuZimbabwe vakaungana vachipemberera zuva reNational Youth Day. Zuva iri rinoremekedza vaimbove mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe pamwe nekucherechedza mabasa evechidiki mukusimudzira nyika. Musangano wakaitwa nezuro kuBulawayo wakaunganidza vechidiki vakawanda asi vanopikisa vachiti zuva iri riri kushandiswa zvisizvo nekuti vebato riri kutonga ndivo chete vanoungana vachironga zvebato ravo zvisinei neruzhinji rwevechidiki. Mukuzeya nezvezuva iri tabata mumwe wechidiki mubato rezano PF vaSnowball Tongogara kuti tinzwe zvizhinji.
Zuva iri rakatikoshera zvaizvo. Izuva rinongotisanganidza sevana veZimbabwe. Isu vechidiki tine ramangwana, tisu tofanira kugara pasi tichiona kuti ramangwana redu tange rakamira sei. We define our future. Izuva rakatikoshera zvikuru. Ratinogara, ratinokurukura zvemingamupenyu zvatingava tichisangana nazvo nemamwe masolutions atingaiti kuitira kuti tipedze matambudziko atinosangana nawo.
Vamunagagwa vakasimbisa chaizvo nyaya yekushandisa zvinodhaka, madrugs, mitoriro nezvimwe zvakawanda-wanda. Imi matambudziko amungade kunongedzera ndeapi amuri kusangana nawo sevechidiki?
Anoenderana nenyaya yekushaikwa kwamabasa, zvinoenderana nenyaya zvinokuita zvemadrug abuse. Ndo zvinhu zvakawanda zviri kunyanya kusanganikwa nazvo.
Kurudziro yamunopa vamwe vechidiki semi ndeyekuti kudii?
Saka tinenge tichikurudzirana kuti isu vechidiki we have to be responsible citizen tichisiya zvemadrugs so that tiwe neramangwana rakanaka. Baba muna ndakagwa kutaura zve 2030 leave no one and no place behind, but madrugs akonzeresa matambudziko akawanda kune vechidiki. Saka ndo nyaya yatinoramba tichikurukura isu vechidiki nenyaya yemabasa, tichiziva kuti mabasa ari kunetsa munyika, zvii zvingaitwe kuwanisa mangwana edu. Tichikurudzirana kuti tinge tinziva mabasa emaoko, anga mabasa ekuvaka, mabasa ekukwesa makapenzi ekuita plumbing, so that tinokwanisa kuzvimirira nekuzviitira kuchengetedza mhuri dziri dzakanaka.
Avo vanga vari nhengo yevechidiki muzano PF vaSnowball Tongogara vachitaura vari parunare kuHarare. Sezvo tichitema tisina divi ratakarerekera, tabatawo mumwe wevechidiki ari nhengo yebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change CCC vakuda kwaShe John kuti tinzwewo maonero avo.
Zuva iri rinotofanirwa kunzi kuungudza kwamazininga, kuungudza kwevechidiki, nekuti zuva rekuti tinofanira kunge tichingochema sendaridaro, nekuti zuva rakatongoiswa parutivi. Ndokusaka maona isu vechidiki tatongoripo zita rekuti kuungudza kwevechidiki. Naizvozvo ini ndiri mutungamiri wevechidiki ari kutungamirira macitizen citizen movement chakutsanangura ipapo muchaona kuti vabereki vedu havasi kuenda kumabasa kumazinga isu vacho vechidiki hatisi kuenda kumabasa mukacherechedza muchaona kuti 95% yevechidiki haisi kuenda kumabasa vakaenda kumayunivhesiti nevari kuenda kumayunivhesiti pari zvino havachawane magrants ataingonzwa nekuziva achipiwa vechidiki vanenge vari kumayunivhesiti hazvichaitike izvozvo mukomazi vechidiki vazowanirawo kamari kadikidiki zvako kekuti vakwanise kuenda kumayunivhesiti vatengeserwa misika nevabereki vavo vatengesa madomasi nemavhegetables kuti vanavo vaende kumayunivhesiti havachakwanise kuti vawane chekuita
saka chekupemberera apa ndechipi mukoma
zuva iri hapana mhemberero hapana chekupemberera ipapo ndichida kuti ndiendere mberi muchaona kuti vana vasikana vechidiki pane abuse iri kuitika yekuti vaakuroorwa vachiri vadiki vamwe vacho vatitadza kupedza zvikoro vaakupinda munyaya dzemadrugs muri kuona paa kusanganisa nyaya dzekuabhiswa kwemadrugs mukomasi iri nyaya yei yekuti hakuna chekuita kune vachidiki vanenge vabva zera
manzwa zvakataurwa navamunangagwa nezuro izvo imi muri kuitawo zvipi kuchinja upenyu hwenyu sevechidiki
zvinotidzosera pane effort yeve yakaitwa nevechidiki musi wa23 August 2023 vechidiki vakaita effort yekusarudza mutungamiri wavo ane vision advocate Nelson Chamisa asi muchaona kuti sarudzo idzi hadzina kubuda zvakanaka mushure mekunge vhoti vechidiki yarobwa naiwo madhara edu aya hatinoti iweko zvino zvavakufanira kunge vari pamudyandige here but muchaona kuti varamba vari pamudyandimire
mumwe wevechidiki mubato rinopikisa recitizens coalition for change CCC vakuda kwashe John vachitaura vari parunhare kuHarare bato rinopikisa removement for democratic change MDC inotungamirirwa navadouglas Mwonzora rinoti kunyange hazvo vachiteedzera zuva iri riri kutora zuva iri semukana wevechidiki mubato iri kuti vapikise kusvetwa simba kwavari kuitwa nezvematongerwo enyika mugwaro rakaburitswa nemutungamiri wevechidiki vemdc Letubuhle Ndlovu vakati bato ravo rinoshoropodza zvikuru kumbunyikidzwa kwevechidiki vachishandiswa kuita mhirizhonga senzira yekuchengetedza simba rezvematongerwo enyika mukutonga vakatiwo vanodawo kuti vechidiki vawanirwe mabasa nekupiwa mikana yekutanga mabhizinesi vakakurudzirawo shanduko inoita kuti vechidiki vaonekwe semisimboti yebudiriro vanoongorora nyaya dzevanofamba nemabhazi nemichovha vanoti vanorumbidza danho rakatorwa nehurumende kuburikidza negurukota rezvekutakurwa kwevanhu vafelix mona rekumisa kambani yeurban connect holdings kushandisa mabhazi ayo ose mumigwagwa kwemwedzi mitanhatu zvichitevera tsaona yemumugwagwa yakauraya vanhu 25 uye kukuvara kwakanyanya kune vamwe vakawanda mumashoko avo vamona vakati kambani yeurban connect yange isiri kutevedzera mitemo yezvekufambiswa kwemabasa mumigwagwa izvo zvapa kuti vatore danho rekumisa mabhazi aya kufamba mukuzeya nezvenyaya iyi tabata munyori mukuru wesangano rezimbabwe passengers association vapaul makiwa kuti tinzwe maonero avo
chokwadi hurumende yatora danho rakanaka asi kana tikatarisa mashure uko akwembera ndiani anopa route authority ndiani anocheka kuti mota ina mapepa akakwana ndiani zvese izvi zvinobva mudura rehurumende kureva kuti ministry of transport haina kunyatsoita basa rayo zvakanaka nekuti kana bhazi rova risina passenger insurance mutemo weroad motor transportation act unoti mota isati yapinda mumugwagwa inofa kunge ina mapepa ese zvakare mapepa ese aya anoongororwa ministry of transport ozoongororwa neministry of home affairs saka kureva kuti maministri maviri aya haana kunyatsoita basa ravo zvakanaka mukatarisa kuti bhazi ringabva kukaribwa richinosvika kubedbr imo munzira makazara mapurisa risingatarisi mapepa kureva kuti ndivo vachitamanisira vakuru papapo
danho iri rinobatsira zvakadii takamboona richiitwa zvakare kumashure uku
pazvakamboitika mashure takambozvitaura zvinogona kubatsira apo nepapa pati hatirambi. Asi kubatsira kwazvo zvinotibatsira nenzira yakanaka. Kuti kana munhu akambopiwa chenge dzeitiko chamari watadza kufamba zvakanaka sekuchasitenda. Hunde zvinobatsira. Asi chimwe chatakazvionawo zvakare ndezvekuti mukasasitenda Mr. A tikasangwara iyo Mr. A mabhazi akaaisa kuti anogona kuvachera mabhazi akaaisa kuna Mr. B kareisa kuna Mr. C. Saka isu tasasitenda Mr. A akatora mabhazi akaaisa kuna Mr. B. Saka neimwe nzira suspension yekuti tichinyatsotarisa zvaona kuti yanyatsouya namazvo here. Zvekuti kana munhu asasitenda ngaasasitende achigadzirira zvakare iyo here nekuti ichimuongorora.
Kurudziro yenyu yochiti kudini?
Kurudziro yandingangopa ndeyekuti hurumende kana itaura nezvemutemo ngauteveze. Zvakare mutemo watiitaura ngauregere kuti asaonedze mutemo watingati tisu i-animal farm arena.
Pakati animal farm apo vamakiwa papatsanurei vateereri vanzwisise.
Kana ndichiti animal farm arena tioti mutemo unenge uri kutevedzerwa kuna vamwe kune vamwe usingatevedzerwe. Zvakare kana tichitaura panyaya iyoyi hurumende ngaedze kuinzenza mastakeholders anenge ari pasi. Rangarirai kuti isusu mapasenjazi tiri pasi pano tiri kunyatsoona zvese zviri kuitika. Minista anoite zvendouya kana tikachinge taita njodzi. Asi minista nehurumende vakatinzonza tichiri pano pasi tinovataurira chokwadi.
Avo vanga vari munyori mukuru wesangano reZimbabwe Passengers Association vaPaul Makiwa vachitaura vari parunhare kuHarare. Mwedzi uno wakukadzi, mwedzi unocherechedzwa nhoroondo yevanhu vatema muAmerica. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vakaita mapiko kumuzinda wavo weWhite House neChina Manheru, richivazve zuva ravakakwanisa mwedzi wavo wekutanga vapinda muhofisi. Tarisiro dzeveruzhinji dzave dzekuona kuti vaTrump vave papi nezvivimbiso zvavakaita vachitsvaga rutsigiro uye kubva pavapinda panyanga musi wa20 ndira. Varimi vefodya vakawanda vari kuchema-chema vachiti kunaya zvakanyanya kuri kuita mvura kuchakanganisa zvikuru fodya yavo, izvo zvichaita kuti itengwe nemari iri pasi sezvo fodya iyi inenge yave yemhando isiri yepamusoro-soro. Nunurai Jena anoti panyaya inotevera.
Varimi ava vanoti mvura iri kunaya zvakanyanya zviri kuita kuti fodya isarohwe nezuva iro rakakosha kana fodya yava pedyo nekukohwewa. Mumwe murimi wekumhangura mudunhu reMashonaland and West vaJimmy Nokwara vanoti mvura yave kukanganisa fodya yavo nekuboora mashizha.
Iye zvino mvura yacho yawandisa, pamwe inenge iine ukasha hwakanyanya zvokutobora kana mashizha nekubvarura nekusimba kwainenge yakaita.
Vanokwara vanoti kubvarurwa kwemashizha kunodzikisa grade refodya zvinozovawanisa mari shoma.
Izvozvo zvinoita kuti fodya itengwe nemari shoma sezvo inenge yadzikira grade racho.
Mumwe murimi wekumacheke mudunhu reMashonaland East vaChristian Chirume vanoti kuwandisa kwemvura kuri kuibvisa fodya yakawanda nguva imwe chete zvinowanza basa munguva pfupi. Mukuru werumwe sangano rinomirira varimi reZimbabwe Integrated Commercial Farmers Union amai mai wePGT vanoti mamiriro ekunze ari kukanganisa unaku hwefodya.
Mamiriro okunze anokanganisa manakiro emamiriro efodya. Kudhura kwezvikwanisiro zvinoshanda pakurima fodya kanawo kushayikwa kuri kuita magetsi munyika.
Panyaya yekupiswa kwefodya amai dziti vanoti varimi vakawanda vachiri kushandisa huni dzemiti yechivanhu kana kuti indigenous trees vachiti kushandiswa kwemagamutsi ayo anokurudzirwa kuchiri kushoma.
Nyangwe hazvo paine chirongwa chekudyara miti, asi varimi vazhinji vanopisa fodya yavo nehuni vachiri kutema miti yatinoti indigenous trees nokuti vanoti inopisa fodya yemhando yapamusoro. Mitiwo yemagamutsi ichiri mishoma kuti varimi vose vakwane. Iri dambudziko rinoda kuisa musoro pamwe chete nokuti masango ava kuparara zvakanyanya.
Mutauri webazi reForest Department munyika Valuis Radzire, vanoti pane kuwedzera kwekusima miti nevarimi vefodya gore rapera zvichienzaniswa nemamwe makore. Mutauri werimwe sangano rinoona nezvekutengeswa kwefodya, Rachel Bakwa Industry and the Marketing Board, kana kuti TIMB, Muzvari Cheresani Moyo, vanoti vari kutarisira kutengeswa kwefodya yemhando yepamusoro yakaomeswa zvakakwana. Bazi rinoona nezvamiriro ekunze munyika Meteorological Service Department, rinoti mvura yekunaya ichiripo munyika, izvo zvicharamba zvichikanganisa unaku hwefodya iyo ichatanga kutengeswa musi wa 6 Kurume gore rino. Zimbabwe iri kutarisira kukohwa fodya inosvika makirogiramu mamiriyoni mazana matatu gore rino. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nonorai Jena.
Zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevanhukadzi cheWomen's Forum chatinopakurirwa naMarvelous Mhlanganya uye weStudio 7.
Ndinokuchingamidzai nemufaro vateereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro na Muzvare Martha Makonye vanova chizvarwa cheZimbabwe chiri kuita zvidzidzo zvepamusoro muguta reWashington DC. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu. Mungatiudzo nezvezvidzidzo zvamuri kuita imo muno muWashington DC pari zvino here?
Ndakauya muno muWashington DC kuzoita zvezvidzidzo. Ndinodzidza pati George Washington University. Ndichiita izvozvidzidzo zvangu ndiri kuita Master of Science in Project Management. Ndakauya muno muAmerica kuti ndizowedzera zvidzidzo zvangu kuti zviwanikwe zvichandibatsira pamaprojects angu andichange ndichida kuzoita. Maringe nekunge ndadzokera kuZimbabwe. Ini ndiri kuZimbabwe ndaive murimi. Ndaive murimi wetobako. Ndairima papurazi revabereki vangu. Zvichinge izvo zvakazokonzera kuti ndiuye ndizowedzera mabhuku, nokuti ndaiona kuti maprojects angu andida kuita neruzivo rwandaive naro rwaive rushoma. But ndiri kuona kuti magarira andakaita kuno magarira akanaka anofadza, zvekuti ndinogona kupedzisira pamwe atizive pamwe ndichadzokera kunorima kumba kana kuti ndicharamba ndichirima ndiri muno muAmerica kana ndikona.
Pari zvino imi muri kutaura kuti mune mhuri, mune mhuri here yamakasiya kumusha?
Mhuri yandinayo ndingangoti vabereki vangu, hanzvadzi dzangu, vanin'ina vangu nevamwe vemunharaunda vandinawo. Inini zvemhuri zvekuroorwa ndakange ndanga ndisati ndaroorwa zvangu, uye zvevana ndanga ndisati ndanavo ndichiri musikana. Andisati ndaroora.
Tomboti kune vamunyanya madzimai vakateerera kana vanasikana vechidiki vakateerera vachinzwa nhoroondo yamuri kutaura kuti makatomboita zvekurima nezvimwe zvakadaro, chii chavangadzidza kubva kwamuri kana kuti chamungavataurirawo chingavabatsira mune ramangwana?
Chandinoda kukurudzira vamwe vasikana nevamwe vechidzimai vekuZimbabwe nevamwe vese vakateerera, ndinoda kukurudzirai kuti dzidzai. Kana mukawana mukana wekudzidza, dzidza, enda kuchikoro, pamidzira mabhuku ako, nokuti chikoro chako nemabhuku ako is your first husband. Hazvimbofa zvakakusiya zvine izvozvo. Ukadzidza mangwana panonzi paita mukana wekuti unge uchienda kubasa, unomhanya unotuma pepa twako, unowana pekutangira. Saka ndinokurudzira vamwe vese kuti kunyangwe wakanyorera ukafoira, ramba uchiwana mukana. Kunyangwe zvemabhuku zvikaramba, hatisi kuti munhu wese ngaaite degree, munhu wese ngaaite teacher, munhu wese kana zvaramba enda unodzidza. Ariko mamwe makosi ekuti unoshandisa maoko ako, unoenda unosona. Kana uchigona kusona unoona kuti ini ndinofarira zviki. Kana uchigona kusona unoenda unodzidzira. Kana uchigona kubika unoenda, zviriko zvikoro zvekubika, zvingave zvikoro zvemanheru, zvikoro zvinodzidzwa paweekend. Umwe anogona kuti aiwa inini ndine vana handikwanise kunge ndichienda kunodzishanda nguva dzakati nyine kuti ndoshanda kwakati. Zviriko zvikoro mazuva ano kwane online learning, unoenda unoita kadegree kako, kadiploma kako, kunyangwe risiri degree kana madiploma unokwanisa kuenda unozvidzidza paindaneti kana mumakooperatives ari kuitwa ekuti udzidze kuruka musoro kuita zvakasiyana siyana kuti ukwanise kuzviriritira iwe nemhuri yako uyezve urege kuva dependent pavanhu kuti mari ndichapiwa nemurume komurume akamuka akaremara gumbo akachikoka iwe haukwanise kunge uchiprovider for the family at the same time unewo vabereki vako you cannot expect kuti murume wako angarie anofuta zvemabhills ako kuti baba vako vakarwara oti murume wangu ndiye futi anobhadhara saka ngatidzidzei vasikana angange wekudzidza kuri kwemabhuku kana kudzidza kwemishando yemaoko zvinotibatsira ramangwana redu
pane vamwe vanotarisira pasi mamwe mabasa amataura sekuruka musoro sekugadzira nzara asi zvii zvamadzidza muri kuno kuamerica panyaya yemabasa
kuno kusekumutemo yemuno munyika haitotenderi kuti munhu unge uchishanda sesuma F1 visa yedu hatibvumiri kuti pinge tichienda kubasa asi pane mamwe mabasa ekuti tomboti wakauya uri munhu anogona kubika makeke unokwanisa kuzvishandisa izvozvo ukapinda mucommunity yedu yemuzimbabwe ukabika makeke emabirthday evanhu ukachaja mari yako unowana mari yako handifungi kuti mutemo ungakusunge nekuti waita bhizinesi remakeke kana uri munhu anogona kuruka musoro kune vasikana vazhinji nevanhu vazhinji vari kurarama nekuruka musoro mabasa emaoko nokuti kuruka musoro kunodhura kwasiyana nekwedu kumusha kwekuti unorukwa free hand $2 $3 pasemuti kana madreads unorukwa 15-20 kunokurukwa kunoda 170 saka chinhuudzei kuti ukauya ukaruka vanhu vaviri vatatu pasvondo unenge usina mari yako yakanaka here
ayewa nguva yedu ndiyo yaita shanje ini ndini Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington DC
zvinotokupai chirongwa upenyu hwedu our lives icho chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu chatinopakurirwa najonga kandemiri westudio 7
zvinogamuchirere mufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu jonga kandemiri westudio 7 ndiri muwashington dc Nasi tiri kutarisa nezve chirongwa chekubvisa tsanga kana kuti cataract mumaziso chiri kutungamirwa nechikwata chavana chiremba gumi nevaviri vanobva kuChina pasi pechirongwa cheBright Journey chirongwa ichi chichaona vanhu mazana matanhatu vachibatsirwa kutanga mangwana muguta reHarare kusvika musi wa 1 kurume mukuzeya nezvenyaya iyi tabata vakamboye gurukota rezveutano Dr. Henry Madzorera takatanga nekuvabvunza kuti chirongwa ichi chakakosha zvakadii
chirongwa ichi chakakosha zvikuru muna 2021 takaudzwa kuti pane vanhu vanosvika 60,000 vaiva vakamirira kuitwa maoperation emacataracts kubviswa kwetsanga vanhu vakawandisa zvikuru ivavo nyika yedu iri kukundikana kusevhisa vanhu vese vanoda kugadzirwa maziso avo kubviswa tsanga nemhaka yekuti izvo vanhu vacho vanoita basa iroro machiremba acho ari specialized panyaya iyoyo vashoma zvikwanisiro zvokuti vaite zvishoma mishonga yacho mishoma saka zvese zvakasungwa ipapapo saka tikatombowana vanasawira vanoti tinoda kubvisa tsanga muvanhu 600 zvinotibetsera teita totapudza pa 60,000 yevanhu vanoda kurapiwai saka ichirongwa chakanaka zvikuru tinochipembedza
tinonzwa kuti urongwa hwekusarudza vachange vachizobatsirwa muchirongwa ichi huri kutori pakati kuitwa yatingati screening munoona here vanokodzera vari vanhu vanozopinda muchirongwa ichi
chirongwa chakadai ichi chinonetsa kuti tiite rusarura ganda rokuti aiwa ningi haufaniri kupinda muchirongwa ichi ningi unofanira kupinda muchirongwa ichi nokuti pakudaro tichakanganisa varipowo vanhu vasingafaniri kuuya kuzvirongwa zvemahara zvakadai vanadzo mari dzacho vanokwanisa kuafforda kuenda kuprivate vonoitiwa but harisi basa redu sevanhu venyama kuti tisanangure nokudiscriminata vanhu zvemhando iyoyo saka iyi problem yatotofanira kurarama nayo wese anoda kuscreenwa ngauya azoscreenwa kana awana mukana aitiwe yake hapana zvokuzviita vimbo yedu iri yokuti pachauya mamateams akawanda tinomboona velions vachiita mamateamswo vachiita partner nemachiremba vachibvisa tsanga idzodzi saka harisi basa rinongoitwa nechina zimbabwe cooperation chete pane mamwe maplayers arima anobetsera vanhu but havasi kukwanisa kunatsa kusatisfya need yacho muzimbabwe saka ndopanopinda hurumende ipapo
hurumende ingaita sei apa Dr. Madzorera
hurumende ngaione zvainoita zvokuwedzera zvikwanisiro nevanoitawo mabasa iwayo kubvisa tsanga kuti vanhu vaone kuona kwakakosha.
Tiri kunzwa kuti chikwata ichi chichange chiri muHarare chete, ko mamwewo matunhu anozobatsirwawo sei?
Timu imwe chete haigone kuzadzisa zvido zvevanhu vese vemuZimbabwe. Kana iyo timu yatosarudza kuti zvotoda kuenda kunoitira kuHarare, ngavagare nzvimbo imwe chete vaite, vasaweste nguo vachisumudza sumudza maturisi avo vachienda kune imwe nzvimbo futi. Ngavapedze nguva yese vachioperata vanhu vese vanokwanisa kuya panzvimbo iyoyo. Vakaungana muHarare imomo havagona kutombopedza vanhu vari muHarare chete vari kuda cataract operation. Munamato wedu ndokuti paonekwa mumwe anoti isita kunokemba kuBulawayo, isita kunokemba kuVictoria Falls, isita kukemba rwendo runo kuBite Bridge kana kwaMutare zvichingodero kusvikira vanhu vedu vatariva vaya 60,000 vari kuda kuoperatwa vapera.
Iro dambudziko retsanga idambudziko rakabata nyika yose here kana kuti chirwere chakangobatawo vanhu vashoma? Nokuti kare taingwezwa chichibata vakwegura.
Ya, chirwere chetsanga chakapararira zvikuru pamazera ese. Ichokwadi kuti vakwegura ndo vanonyanya kuwanikwa vane tsanga, asi pane zvimwe zvikonzero zvakaita sekukuvara, sekunge ukabaiwa nemunzwa muziso unogona kuita tsanga. Pane zvimwe zvikonzero zvakaita sana shuga. Zvimwe zvirwere zvogona kuitisa tsanga even muvanhu vachiri vechidiki. So chirwere chakakosha zvikuru kumazera ese, asi obviously kuvatana vedu ndokwa chakawandira.
Manga makateerera kuhurukuro yataita naDr. Henry Madzorera muchirongwa chedu upenyu hwedu. Teererai zvakare svondo rinouya apo tinokupai chimwe chirongwa. Anokuonekaya nemufaro ndini wenyu wemazuva ose Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri.
Musakanganwe kuteerera chirongwa ichi zvakare svondo rinouya. National Arts Council of Zimbabwe yazivisa vashoma vakasarudzwa kuzokwikwidza pamibairo mikuru inocherechedza mabasa ezvemitambo munyika yeNational Arts Merit Awards kana kuti NAMA, iyo inotarisirwa kuitwa muHarare svondo rinouya. Mutori wedu wenhau Pasimo Ndlovu anotipa nyaya inotevera.
Umwe mupepeti wemutambo unonzi Family Riots uyo wakadumawo pamitambo mishoma iri kukwikwidza gore rino, Muzvare Teresa Muchemwa, vanoti vari kufara zvikuru nekudomwe kwakaitwa mutambo wavo.
Tokunzwa kufara namanyukunyuku kuziva kuti zvoni Family Riots yakanominetwa kumanama egore rino.
Nyanzvi yezvemitambo vachishanda nesangano reEast Life Entertainment kwaMutare vaStephen Motsago vanoti mibairo yenama inoratidza kuti iri kutora gwara rakanaka pakupa munhu wese mukana. Vanotiwo vatambi nevaimbi vakawanda vanowaniswa mikana vachibva kumatunhu akasiyana siyana.
2016 ndakapuwa mukana wekuvachikamu chenama ndichishandira kumashonaland west. Ndikazouya 2023 ndikapuwa zvemukana ndichishandira kwaMutare. Saka ndoona sekuti mikana mizhinji kwatarisa vana Dokas Moyo ndevekuno zvakare kwaMutare but vanongopiwa mukana.
Vanongora nezvemitambo vachidzidzisa zvemitambo paUniversity of Zimbabwe Professor Kelvin Chikonzo vanoti hazvisi nyore kuti mibairo mikuru inge ichiitirwawo mumatunhu nemadhorobha madiki akasiyana siyana.
Ukatarisa mamwe maprovinsi haana mafacilities, ane malight ne auditorium ne sitting capacity, dzimwe dzinova multiple stages dzinogona kuhosta ningirikini kuita maactivities anodiwa nenama. Ukaenda kune mamwe maprovinsi unongoona just a general purpose hall.
Asi vanoona nezvekuburitswa kwemashoko musangano reNational Arts Council of Zimbabwe vaAganya Binde vanoti mibairo yenama inopa munhu wese mikana zvisinei nekwaanogara.
Tinokoka Zimbabwe yose nekuti manama awards haasi emuHarare, ndeeZimbabwe yose.
Vanyabinde vanoti veruzhinji vanokurudzirwa kuti vatenge matiketi ekuti vakwanise kuona urongwa hwenama paHarare Hippodrome muHarare nemugovera svondo rinouya.
1 March 2025 tinenge tiri paHarare Hippodrome. Vanhu vanobvumirwa kutenga matiketi vachipinda vachiona zvinenge zvichiitika ikoko.
Mibairo yenama yakaparurwa mugore ra 2002 nesangano re National Arts Council of Zimbabwe nedonzo rekusimudzira mitambo inoitwa munyika. Gore rapera mibairo iyi yakaiterwa ku Zimbabwe International Trade Fair kuvulawayo. Ndakamira Studio 7 muHarare ndini Pasmo Ndlovu.
Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Nezuro vechidiki vemuZimbabwe vakaungana vachipemberera zuva reNational Youth Day. Hurumende inomisa kambani yeUrban Connect Holdings kushandisa mabhazi ayo ose mumigwagwa kwemwedzi mitanhatu. Tabva tasvika kumagumo kwechirongwa chedu. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington, D.C.
Kuizika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mngela emsakazweni we Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 22 Ntolanja 2025 ngudabo kancube. Endabeni zethu namhlanje, abalimi sebedlela ovalweni ngenxa yokuna kwezulu elinengi eseliphazamisa izilimo. Izakhamizi zethu kuna kwezulu akusoze ukuqeda udubo lokusilela kwamanzi. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Izulu eline kakhulu ezabelene neziningi zelizwe seliphazamise ezinye izilimo njengoba amasimu esetota. Abalimi sebedlela evalweni bese saba ukulahlekelwa yizilimo njengoba ubudlila bo sebuhlasela. Ukuhlasiya lolu daba sixoxa nomnumzana Eugene Dube, ingcwethi yezokulima.
Lonyaka into ekhonyezakeleyo intawukala izulu lahamba abantu balima kaningi belobe bephindaphinda. Ukubona kwezinye indawo ezinjengabo Klamto, boKhezo, boTsholotsho kungaba nendlala zijauke izilima zezangakahle. But kwezinye indawo lapha uthi khona kwakwenze kahle abaqalayo ukulima abayathola izulu engathi laliliningi, hhayi ukuvuna shibili, hhayi bazavuna. But laba abathi baphuza abalimele emuva kakhulu ngibona kusuka nenkingi yokuthi khona leli zulu abasoze bavune izivuno engathi siphezulu ngenxa yokuthi izulu laso labaningi kakhulu libe liningi kakhulu ezifuna ukuthi abalimi babe nemvundiso yamifethelaza le yaphezulu esithi yi-ANY naleyana ukuze bakwazi ukunqoba nenkingi yezulu eliningi kakhulu ngoba izulu yabane kakhulu ukudla kwezilimo kuyathathwa izulu kuhambe phansi. So ngibona engathi khona abalimi abaningi abasoze bavune ngoba ukuthi izulu seliliningi kakhulu.
Kukhona na abalimi abangakwenza okungenza ukuthi laloba kungamanga kuhle bethole nje isivuno esingani singcono kumbe akusela okungenziwa?
Akukhona ongayenziwa. Into yokuqala ngibona kule into le abadefall armwen obudle lo osenzayo obusubona emasimini ngibona kakhulu ne-fall armwen ne-stock border sokubona kakhulu. So ngiyabembona ukuthi abaningi one baqasa ukunqoba leso ilogen i-problem le siyibona kakhulu leyo nkinga yobudle sokusidla izilimo zabo. Okwesibili, njengoba izulu liningi kakhulu abalimi kabasahlakuli ngoba kuyakumanga. So lapha siyakhuthaza kakhulu ukuthi hhayi kabazali ngamandla wonke ukuthi lesi noma amakhuba engakwanisi ukuthi khona bahlakule lesi bangahambe besiphuna ukuze isilimo sabo sonesana sitshaywa ngumoya. Okwesithathu, ngibona ukuthi khona abalimi angasebenza le mvundiso yaphezulu kakhulu almost every 2 weeks, we look at the fucker, because in my years, we deny. In my, we look at the fucker of fertilizer, yet cut off food. We start off with the fertilizer, yet cut off food, but almost every 2 weeks,
Umnumzana Eugene Dube ingcwethi yezokulima esebenza lenkampani ethengisa inhlanyelo eAgriSeeds. Ubesecingweni le Studio 7 ekoBulawayo. Inhlanganiso ezilela amalungelo ezihambi ezisebenzisa amabhasi zamukele ngenjabulo isinqumo sikahulumende sokumisa ukusebenza kwebhasi ye-Urban Connect ebulale abantu abangamashumi amabili lanhlanu engozini yomgwaqo. Ibhasi le imiswe ukusebenza okwenyanga eziyisithupha kusaxwayisiswa ingozi eyenzakala emgwaqweni we-Beige Bridge Maswingo. Umphathintambo ohlangothi lukahulumende wabona ngokuthwalwa kwempahla loZulu uMnumzana Felix Mona kuyena liviki wazise ukuthi lebhasi ibingela amaphepha eneleyo. Uthe uhlangothi lwakho lizaqinisa ukulandelwa kwemithetho njalo amabhasi angela amaphepha awasoza avunyelwe ukuthwala uZulu. Ukusazana lodaba sixoxa lo nobhala jikelelo enhlanganiso emela izihambi eZimbabwe Passengers Association uMnumzana Paul Makiwa.
Hayi, sithanda ukuthi ngikhangele indaba leyo ngamehlo amabili nadabezile eZimbabwe. Okwakuqala nxa sikhangele okukhulunywa nguminista okwe-Route Authority ne-Passenger Insurance Policy, nxa ibhasi leyo kadinga lakho okunye yangikhona yakuthela njalo. Kuthi ukuthi abantu abangabe sibabona abasehlangothini lokuphambanisa yi-Ministry of Transport. Siphinde njalo sibize thina ukuthi yona i-Ministry of Home Affairs amapholisa. Ibhasi leyi izihambe selapho ekade isika khona, iziyofika lapho ekade isiya khona, singala maphepha la kade kuhamba njalo. Yilo icala esilibona kuqala. Angithi ukuthi nganika icala kuhulumende, kodwa izinto esisebhekene. Ngokuba uhulumende ukhona ukuthi alondoloze impilo kaZulu. Ye-suspension ngiyayibona ikade sibe 6 months, kodwa labo kabazinika amaphapha njengabantu abadala balungisise ikakhulu njani i-Ministry of Transport ne-Ministry of Home Affairs. Kunenge ngihlala ngikukhuluma ngibatshela ukuthi kugcenwa yini badala khona ngapho, ngokuba nxani ngabulisa khona ngapho langapho abafikazokuleta.
Libona sengathi isinqumo lesi esithethwe sizaluqeda na udubo lwengozi lezi ezemgwaqweni ikakhulu ezamabhasi?
Into enkulu yakuqala, asila mgwaqo eZimbabwe. Icinzela asila mgwaqo eZimbabwe. Ungakhangela mgwaqo nalo esijelikwa lengozi kakhulu i-Beige Bridge Maswingo. Kukhanya sani, yho wothi mgwaqo okhanya sani singono. Yikho libona imoto zisilada khona ngale.
Sibona njalo ukuthi umtshayeli walibhasi kukhanya sengathi layo ubengela amaphepha eneleyo nxa kukhangelwa ke i-retest. Aba izihambi zona zingenza njani ukuthi zibone ukuthi zivikelekile nxa zingena ngemigwaqweni?
Ngingakhangela umthetho we-International Transport Fleet Agreement nxa sisiya kuma-public safety vehicles. Uthi wona imota yonke ethwala uZulu kumele esingathi thina ngama-particulars emota iphinde idisplay ama-particulars ka-drive.
UMnumzana Paul Makiwa nginobhala jikelelo enhlanganiso emela izihambi eZimbabwe Passengers Association. Ubesecingweni le Studio 7 eseHarare. Nanxa kusina izulu elinenge eZimbabwe, yabahlali bezansi emaNdebeleni bathi udubo lwamanzi kalusoze luphele ngoba amadamu amaningi agcwele inhlabathi njalo malutshwane kakhulu amadamu eMatabeleland South. Ukwakhiwa kwedamu leThuli Manyange elikhangelelwe ukuqeda udubo lwamanzi eGwanda South lithuthukise le nhlelo zokulima ngokuthelezela lwamiswa nyakenye ngenxa yokuswelakala kwemali. Gubiga u Albert Ncube.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela.
Abahlali besigabeni seGwanda bathi kuyadanisa ukuba amanzi amaningi azageleza emfuleni ayefike elwandle kulandela ukuna kahle kwezulu lonyaka. Bathi lokho akusoze kuqeda uhlupho lokuswelakala kwamanzi esigabeni lesi esilamadamu amalutshwane. Iningi lethu kalifuni ukuphinda likubona okwanyakenye lapho elabhekana lodubo lokusulelwa kwamanzi okwabangelwa isikhudumezo somkhathi ese-El Nino esadala isomiso esesabekayo eMatabeleland South lezinezabelo eZimbabwe. Umnumzana Zwelithin Gabula oyisakhamuzi esitezi okuyindawo ehlezi ibhekane lodubo lwamanzi uthi kumbalwa okumele kwenziwe ukuze kulondoloza amanzi.
Okokuqala kusamele sikhangele ukubana and management ye-catchment area siyayiphakamisela ezingeni eliphezulu, silondoloze ezemvelo, sibone ukuthi kasigamule izihlahla, kasithise utshani, kasilimi silandela ukugenquka komhlaba. Kusamele kuthi-ke kiwo amadamu sibone ukuthi siyakhukhula ingcekeza, qhukhule udaka lenhlabathi okungabe sokuthe kwangena phakathi kwemadamu kusehlisa ukutshona umbelo kwenelisa ukubamba kwawo amanzi.
Amazwi la agcizelelwe ngumnumzana Collins Banda oyisakhamuzi seNtebe njalo olwela ukulondolozwa kwezemvelo.
Amanzi awabona ubuningi ayadlula khonapha emfuleni, imfula uyagcwala igcwale imfula izeqa amabridge. Kodwa sekufike isikhathi sobusika kuzathi lapho sekusilela silela silela sila amanzi engasatholakali, sesikhona sesikhumbula ukuthi kanje sike saba lamanzi amaningi. Bekufanele ukuthi kahle singaya ukuthi kunje siwamanzi engene ezindaweni lapho esiwastore khona ezingathi na-storage. Kuthi ebusika laphana siyenze imizamo leyo yesilokhu esingathi thina i-water harvesting, siwavune amanzi siwagcine sisenzela kwelizayo lapho abengasatholakali khona.
Fana uthi bekuza kuba ngcono ngabe seliphelile ukwakhiwa idamu lethu leManyange elikhangelelwe ukuthwala amanzi amaningi kakhulu.
Idamu elinjengeleManyange elikhulunywe iminyaka leminyaka lalamhlanje lokho kukhulunywa ngalo kodwa lingaphuthi ngangokunye ukuthi kathe siyakwazi ukuthi umfula uthuli amanzi ama amanzi agcinakala lapho sesiwafuna sizawathola. Idamu leManyange libhekwe ngo-1974 sekuchaya bo 50 years lamhlanje akuphumi lutho.
Loba kunjalo okwamanje izakhamizi ziyakuthakazelela ukuna kwezulu ezigabeni zabo. Ukansila kawa 13 umnumzana Nicholas Ndlovu uthi sokukuhle emakhaya kulandela ukuna kwezulu lokhu.
Bakithi izulu lonyaka inkosi sibonile and kusibone silibele. Uyazi amanzi mane ngokunye okumalisayo endaweni yakithi, izulu liyanayo imisenya yonke isivukile, amaxhapho sekhona kodwa ubuhlungu bukhona nampu amanzi wonke la ahamba.
Imizamo yokuxoxisana loSikomithi weGwanda unkosazana noMathemba Ndlovu lomeli wedalela ephalamende eGwanda South umnumzana Umphile Maropi ngalolu daba ihlule ngoba umakhalekhukhwini babo bengangeni. Uhulumende wabo waba lohlelo lwe-Give a Damn campaign ngeminyaka yama-1980s kusiya kuma-1990s olwalusekelwa ngohulumende abathiyeneyo kula madamu agoqelele Jobe, eMthabezi lamanye akhiwa ngalesi sikhathi. Uhulumende uthi kungaphela ukwakhiwa kwedamu lethuli Manyange luzaphela udubo lwamanzi eMathabeleland South. Kusenjalo zikhale zimathonsi izakhamizi zika-Ward 13 eGaranyemba leNtebe ngemva kokuba omunye umama ethethwa ngumfula ngolwesibili eGaranyemba watholakala sefile. Kuthi njalo umfundi weNtebe Primary School laye uthethwa ngumfula kodwa ubengakabonakali ngolwesithathu. Izanuse zomumo omkhathi zixwayisa uZulu ukuthi angalingi ukuchapha imfula egcweleyo. Ngimele umsakazi we-Studio 7 ngiseGwanda, ngu-Albert Ncube.
Intengo yempahla egoqela ukudla, amafutha emota lokunye yaqhubeka ikhuphuka eMelika ngoZibandlela. Intatheli izindaba ye-VOA uVeren Kapaldera Siklicius uxoxa lengcwethi zenotho ngokungenziwa ngohulumende kaTrump ukuze ehlise intengo yempahla. Umbiko ohlangothi lukahulumende weMelika olubona ngezisebenzi uveza ukuba intengo yempahla yakhuphuka ngesilinganiso sokuthathu ekhulwini ngoZibandlela nxa iqathaniswa lanyakenye. unkosikazi Alison Shraga owe College le Manhattan Institute uthi intengo yempahla iyakhwela.
The cost of housing is still going up. Services were still expensive. Good prices were going down largely from recoveries from the pandemic and that
amarenti ekhuphuka. Intengo yempahla ibisehla ngemva kokuphela komkhuhlane weCovid. Kodwa ukwehla kwentengo sekumile.
Ofundisa izifundo zenotho eMontclair State University usikhuchamfundo Edmund Berisha laye uphe umbono wakhe.
We are doing pretty good in terms of the unemployment rate, which means people are working, people are making money, and when people do that, they spend, and that high spending is
inani labantu abangela imisebenzi liphansi okusho ukuthi abantu bahola imali ngakho bayayisebenzisa ukuthenga impahla okuyikho okwenza intengo iqhubeke iphezulu.
Laloba ingcwethi zisithi umongameli Donald Trump wathola umnotho oqhuba kuhle yena upha owayengumongameli umnumzana Joe Biden umlando wokuthiya intengo yempahla ikhuphuka.
This was caused by Biden. I had 4 years of virtually no inflation, so I'm just taking over.
Lokhu kwabangelwa nguBiden. Ngakhokhela okweminyaka emine intengo yempahla ingakhuphuki.
Ingcwethi yezomnotho unkosikazi Alison Shraga uthi ezinye inhlelo zikahulumende kaTrump zilakho ukuthuthukisa umnotho.
Particularly corporate tax cuts, potential more tax reform, some of the deregulation will also boost the economy.
Ukwehlisa imithelo yamankampani lokumisa eminye imithetho yezenotho kulakho ukuthuthukisa umnotho welizwe.
Abathengi abakhangelelwanga ukuphathiseka kudaba lwama-interest rate kodwa zikhona ezinye indlela ezingasetshenziswa ukwehlisa intengo yempahla kutsho umnumzana Edmund Berisha.
You want to support the free market as much as you can. The other thing is we want to stimulate the production too.
Kumele kusekelwe inkululeko yemikambo. Okunye esikufunayo yikuthuthukisa ukukhiqizwa kwempahla.
Umnumzana Berisha uthe ukukhuphuka kwentengo yempahla kuyinto eyenzakala emazweni omhlaba njalo amanani aveza ukuthi umnotho weleMelika ulokhu uqhuba kuhle. Udaba loluqoqo intethelo zindaba ye-VOA uVeronica Balderas Iglesias lalethulela yimi uTabo Kancube oweStudio 7. Okwakhathesi siye kusithandekile mhlanga esipha uhlelo lwabomama.
Nanso ingxoxo esiliphathele yona kwezabesifazana lamhlanje.
Ngizwe ngibuhle wenkosi Nyobe, I'm a sports blogger. I-blog yami kumasoshalzi ethela u-sports grind ukuthi kuhle. Then my website is sportsgrind.com. Umdlalo kakhulu wengubhu angazi, ithink ukuthi egazini. Ngikhule nje ngiwuthanda, abanye kubukela amapopayi ngaze ngithanda ezengubhu. I think umama wami naye waba lesandla khonapho ukuthi ngithanda ezengubhu because wayethanda iLiverpool. So nxa kulo mdlalo ku-TV ngizashaya laphana ngibukele la. My first favorite sport was the athletic fight. Yeah, ezengubhu zakuyaza ngitshontsha.
Kodwa wake wayidlala yini?
Hayi, professionally angizange ngayidlala.
Kuwebsite yakho lokubloga kwakho kuyini kahle kahle uyabukwenza?
My focus kakhulu is ukuthi ngikhave especially laba abangakhava kakhulu mainstream media. You know, you find ukuthi kulama-juniors, kulamankazana kakhulu. You really find i-story kubo-chronicle, kubo-Sunday News about amankazana or i-league yabo and ukuthi kwenzakalani. So my passion in starting this was to give voice to those that are not given the platform to showcase i-talent labo and behead ama-voices up.
Banengi abalandeli bakho bayakubona okwenzayo njalo bakukhwabitha.
I think I've drawn your attention here abantu abaningi in Facebook. I think we get 31,000 somewhere followers. I do it was up channel don't got it at his live but it's in 1,600 channel company WhatsApp la ku Twitter la ku yakhula kancane.
Uyibona njani ikusasa yemidlalo yabesifazana ikakhulu ukuhlandla lenguqu lapha?
inzalo yabesifazana ngathi iku-growth stage. And I would advise abakumabhizinisi ukuthi if you want that exposure lebhizinisi lakho, you can reduce emidlalweni yabesifazana because yiyo esakhulayo. Lawo abafana they've grown and they were there and asithela interest much. But if ubuya umuntu esithi I'm sponsoring team yabafana, we all do buzz around that person because we really get that. And umdlali yabesifazana ikhula, it's currently the most expensive player to transfer to player in Zambia, born and bred and groomed in Zambia. Uma sesikhangela ukuthi eZimbabwe azikaqakathekisi into zemidlalo lezi kakhulu, especially imidlalo yabesifazana. We still have that patriarchy mindset ukuthi ibhola ngabantwana abangabafana.
Leyo yingcwethi ecubungula umdlalo wenguqu, ubuhle benkosi Ncube olekhasi lakhe kunkundla yokuxhumana ekulenjini elazakala ngokuthi Sports Grind with Buhle, njalo etholakala kufacebook, twitter, whatsapp nakuwebsite. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo kuhlelo oluphathelane labesifazane. Nami uSithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Siyabonga Sithandekile okwakhathi siye kuntungameli Nkomo esipha uhlelo liphuma lendaba litshone lendaba.
Siyahlangana kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama nguNtungameli Nkomo. Lamhlanje sixoxa ngodaba lokwendiswa kwabantwana oluqhubeka lugxila elizweni. Kulokhulu oleminyaka yokuzalwa engamachumi ayisishiyagalolunye lanye 91 ogwetshwe ngumthethwandaba weshurugwi ngemva kokutholakala elecala lokwendisa indodakazi yakhe eleminyaka elichumi lanhlanu 15. Ukhulu lo ugwetshwe inyanga eziyisishiyagalombili ndawonye lonina kajaha oleminyaka engamachumi amathathu obendiselwe kuye luntombazana. Kodwa inkantolo isuke yabeka eceleni lesi sigwebo. Abasolwa laba bephula umthetho we-Marriages Act. Wona othi kulicala ukwendisa owesifazana oleminyaka ephansi kwelishumi lasishiyangalombili 18. Sixoxa lolwela amalungelo abesifazana unkosazana Linda Mpofu.
Udaba lokwendiselwa abantwana lubuhlungu kakhulu, ludaba olungithinta emoyeni ngoba lingizele amantombazana. Lubuhlungu ngoba umntwana ole 15 years kuyina kwaziyo ngokuya kwakha umuzi. Ungacabanga ngakho njengomuntu omdala ongumama oyisakhamuzi, uyavelelwa yikwesaba losizi kakhulu. Engunanzelelayo yikuthi indlala, umumo welizwe yiwo yenza abantu bagcine bethengisa abantu ababo ngoba besenzela ukubana bathole inzuzo. Into leyi igxile ekuthini abantu sebeswele kakhulu, sebedinga amaqhinga ukubana bathole labo bethunjini, bese bebona kungcono ukubana bathengisa abantu ababo bebendise ukuze bathole inzuzo, bathole inkomo, bathole amabele badle.
Ukhulu lo lomunye wakhe bagwetshwe inyanga eziyisishiyagalombili kodwa inkantolo isuke yesula leso sigwebo. Ungathini ngalokho?
Na ngokubona kwami mbone ngani isigwebo lesi sibe sincane sibili, ngoba nxa wena usiyayendisa umntwana ole 15 years kuyafana lokuthi umgwebela ukufa. 15 years engxenye khonapho uyamendisela exhigwini elilabo 80 years. Yikubulala impilo yakhe, yikubulala nje yonke into yakhe, ingqondo zakhe lakho konke nje. So mbone ngani isigwebo lesi nje? sincane engxenye nje umanje ukunanzelele ukuthi abasolwa laba iminyaka yabo nje obubaba selabo 90 something years umama layo labo 60 something years engxenye ukhayele khona ukuthi ha bangagcina befile ejele kodwa eqinisweni isigwebo sincane kodwa sibuye sibonge nje ukuthi laso sike khona sifakiwe isigwebo kulabo bonke abacabanga ukwenzayo khonokho sebezahle bebekwazi ukubana hayi impumela yokwendisa umntwana yisigwebo sokuthi uye ejele uyebhika.
Kungenziwani kahle kahle Mampofu ukuze kunqandwe udubo lokwendiswa kwabantwana lolo?
Okuqakathekileyo khathesi ukuthi uhulumende ngenhlanganiso zabomama lawo wonke umuntu angenele kulowo mkhankaso wokubana siququzele ukuthi abantwana abangamankazana ngabangayendiswa bengakavuthwa. Yikho kwakuqala engingakutsho. Okwesibili, uhulumende kumele abone ukuthi abantu ababulawa yindlala bakithi abantu kabathole ukudla kabathole okuyethunjini ukuze bangacabangi ngezinye izinto zokubana kusasa labo bagcwalisise suzabo. Okwesithathu, uhulumende kabone kananzelele ukuthi izikolo sezidura kakhulu abantwana abangamankazana ukuze bagcinakale kuhle kakuzanye sibili ukuthi bagcinwe besesikolo indleko zesikolo zibe phansi abantu labo bafinyelele ukubana babhadale amafizi benze konke. And then okunye okwesine yikuthi izigwebo ezinje kazikhwezwe sibili ukwenzela ukuthi umuntu lanxa esesithi wothazami ananzelele ukuthi ngingagwejwa 10 years ngiyafela ejele wothi ngiyekele.
Sibonge unkosazana Linda Mpofu olwela amalungelo abesifazana. Ube kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Asibeni kuhlelo lunye neviki ezayo. Yimi untungamili nkomo.
Siyabonga ntungamili nkomo ngokusipha uhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Hello abaculi bethu liviki sinomculi werumba osacathulayo ozibiza ngegama lokuthi Cooler Box ehamba leqembu lakhe lemkhologwe Shining Stars. Nangu exoxa noNtungameli Nkomo we Studio 7.
Sizosa kithi sonke olubengelelayo uMakhosi Ngwenya ngibuya ePlump esigabeni sasemkhologo igama engisebenzisayo emculweni ngoCooler Box umfana ophathe ezibandayo. Ngina 5 years ngisemculweni. Ingoma yami yokuqala isingle track ethi abantwana basathumeke yiye ngaqala ngayo and then kuzodinga umntana ngo 2024 azokhipha ethi Amandlela Embongolo. Yiyona le engimarketisayo kakhulu ukuthi abantu beyimamele befunde okuningi.
Ngathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Inombolo yami 078 21 51 0743-078-21-51-743. Icula ngise South Africa.
Abalandeli ubatshiyela waphi amazwi?
Ngicela kakhulu isapoti. Ngisapoti yabo, ngicela kakhulu ukuze ngikwazi nami ukuthi ngitshaye ingoma ngiye phambili, ngibenzele konke abakufunayo, abakudingayo engomeni. Ingoma zami nginethemba lokuthi zonke zinemessage. Ma ngabe bezifuna nami kuma-digital stories, bengasearcha Cooler Box and Mkholoke Shining Stars, azozithola ingoma. Ngiyabonga kakhulu 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 uma beyanginika uxhaso lwabo. Ma kungayisiba abalandeli, ingoma ayikho. Ngiyabonga kakhulu. Inkosi itshele umuzi. Lo ube ngumculi werumba osacathulayo ozibiza ngegama lokuthi Cooler Box, exoxa loNtungameli Nkomo weStudio 7. Singeke hlukani ke sikhangele ebesihamba phambili. Abalimi sebedlela ovalweni ngenxa yokuna kwezulu elinengi eseliphazamisa izilimo. Izakhamizi zithi ukuna kwezulu kusoze kuqede udubo lokusilela kwamanzi. Silugqiba ke lapha uhlelo lwesilanamhlanje olivalelisayo ngoTabo Kancube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.